manyimwe pane vamwe inzvimbo yaunondiisa pane chigaro chaunondigadzika chigaro cherudo ndatenda chinopisa ndini ndakududzira ndakudzidzisa kunyangwe vari mupari yamende vazvinzwa usateerega zvinotaurwa nevamwe shamwari inzwa inini ndokusimbisa Giants, whoa, I need you now.
I need you now.
You are candida matter. You are cutty unonida. I need you now.
I need you now.
Shaka nakati bata motemo perudo. Pose and play. Sika pamvura inoyerera uchanyura chorodano chitenda ana tango sika iwe uya ndiguratidze mavara erudo uya vuma kudiwa vuma ndiguratidze magwaro erudo vuma
time for love
time for love ndiri muchiraundi changu I need you now
I need you now
chimira po pamajainzi Wakati unonida I need you now
I need you now
Shaka nakati bata motemo Werudo
Suma, suma, ishunda kasuma, doku pandara mando kupachuma.